Masikati akanaka vachereri. Tinosangana zvakare masikati anhasi uri musi wechitatu zvita 6, 2017. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare repamusoro rinoti riri kushushikana zvikuru nechinono chiri kuitwa nemagweta ehurumende panyaya dzakakwidzwa kudare iri nevaimbova gurukota rezvemari vaIgnatius Chombo pamwe nevaimbova mutungamiri wevechidiki muZANU-PF vakudzai Chipanga dzekuti vapihwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. MDC Alliance inoti kunyange hazvo veruzhinji vachiri kufarira kusiya basa kwevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, vanhu havafanirwi kukanganwa kuti ZANU-PF ndiyo yakakonzeresa nhamo iri munyika.
Saka ivo kana varivo vakatadzirwa ndivo futi zvevava kuita jaji. Zvinenge zvisina kunaka nokuti unenge uchizotongorora nyaya iyi una maemotions wakatsamwa. Zvazvakanaka kuti vatsvage umwe mutongi gava asiri ivo, kutsvaga umwe munhu anoyananisa wokwenenzera nyaya dzacho noisa macharges, nyaya iyi yozoenda kune vaongorora kuona kuti pava pane nyaya here.
Nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzotaura pamusoro pegakava riri pakati pemuteredzeri wemutungamiri weMDCT Muzvare Thokozani Kupe nasachigaro weMDCT kumatabelerand South vaSolani Moyo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro nhasi raratidza kushushikana zvikuru nechinono chiri kuitwa nemagweta ehurumende panyaya dzakakwidzwa kudare repamusoro nevaimbova gurukota rezvemari vaIgnatius Chombo pamwe nevaimbova mutungamiri wechidiki muZANU-PF vakudzanai Chipanga. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Mutongi wedare repamusoro amai Edith Mushore varatidza kusafara nekunonoka kuri kuita magweta ehurumende kuunza kudare mapepe ekupikisa chikumbiro chakasvitswa navachombo navachipanga chekuti vapihwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Amai Mushore vaudza gweta riri kumirira hurumende panyaya vaviri ava kuti chikumbiro chekubhadhara mari yechibatiso chinofanira kunzwikwa nekukasika, saka nokudaro vati magweta ehurumende anofanira kunge asvitsa kudare mapepa avo ekupikisa zvikumbiro zvevaviri ava panopera zuva ranhasi, kwete kuti vangoya kudare vakabata maoko chete vachiti vari kupikisa zvikumbiro izvi pasina chinozvitsigira. Gweta ranga rakamirira hurumende panyaya iyi vaEdmond Nyazamba vati chaita kuti vauye vakabata maoko inyaya yekuti havasati vawana magwaro enyaya iyi kubva kudare raMajor Street. Gweta rakamirira vachombo navachipanga valavmo madhuku vatsinhira zvaturwa nedare vachiti havasi kufarawo nezviri kuitwa nehurumende panyaya iyi vachiti vasungwa vagarisa vari mujeri uku hurumende ichiita hayo zvekunanazira.
Hatisi kufara nazvo, itori nzira yavo yekuti vava pamwe vava kutyawo kuti vanhu vanokwanisa kuzobudiswa. Saka zvese zvokuti taakupostpona ye toda kuzoresponda kuda kungoti vatenge nguva yevanhu vavagara muchitorongo, because havana kana mareason angati dare rai repamusoro rirambe chipe.
Vamadhuku vati nyaya iyi yave kutarisirwa kudzoka mudare mangwana.
Tapinda mudare nhasi vestate vanofanira kunge vachitaura kuti vachiri kurambirei kuti ana Chombo naana Chipanga vasapuwa bhere. Havasati vapindura. Patakapinda mudare vhiki rapera neFriday vakakumbira kuti nyaya inzike nhasi kuti vaone kurisponda. Vauya futi nhasi vasina kurisponda. Saka tazowira namudare kuti ngavachiresponda nhasi, vakarega kuresponda kana kunyaresponda ti nyaya yakunzika mangwana. Saka tiri kudzokazve mudare mangwana musi wechina na9 makuseni.
Vachombo vari kupomerwa mhosva yekuita zveuori mukutenga kwavanonzi vakaita imba yekuGlenlawn muHarare, uye vanonzi vakashandisa masimba avo zvisirizvo mukutora kwavanonzi vakaita mari kubhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe. Nekune rumwe rutivi vachipanga vari kupomerwa mhosva yekuzvidza masoja zvichitevera mashoko akanga aburitswa nemukuru wemauto vaConstantino Chiwenga vachiti vaizopindira kana zvinhu zvasvika pakaoma zvichitevera makakatanwa aiva muZANU-PF. Vasungwa vaviri ava kuvatora avo vakasungwa pakapindira masoja zvakazoita kuti vaimbo vamutungamiriri wenyika Robert Mugabe vasiye chigaro vakanyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso nedare Major Street iro rakati vachombo navachipanga vaigona kuzokuvadzwa neveruzhinji avo varakati vakatsamwira vaviri ava nemhosva dzavanonzi vakapara ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi.
Vanoongorora zvematongerwo enyika pamwe nemapato ezvematongerwo enyika ari muMDC Alliance vanoti kunyange hazvo veruzhinji vachiri kufarira kusiya basa kwevaimbo vemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe. Vanhu havafanirwe kukanganwa kuti vaMugabe vaishanda nebato reZANU-PF iro rakakonzeresa nhamo yavari kuona nhasi. Godwin Mangunja anoti panyaya inotevera.
Vachitaura mushure memusangano wenhengo dzekomiti yeMDC Alliance inoona nezvekutsvaga rutsigiro nekuronga musangano, sachigaro wekomiti iyi zvakare vari mutevedzeri wasachigaro webato reMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai, vaMorgan Komichi, vakati kusiya basa kwavaMugabe hakurevi kuti nhamo yapera. VaKomichi vakati vaMugabe munhu aishanda nebato reZANU-PF uye Zimbabwe iri mumatope airi nekuda kwebato iri nekudaro matambudziko ari munyika anogona kupera chete kana ZANU-PF yabva pachigaro.
Munhu ati kurwa naye muhombe munyika yeZimbabwe iZANU-PF yakaiswa for 7 years naMugabe, saka struggle iyo ichiripo yekuenderera mberi iri kuzorohwiwa kwokupedzisira gore rinouya paelection kuti kwakaitwa naPresident Nangagwa kuti one zvikomita kusine election gore rinouya.
VaKomichi vakati kusiya basa kwavaMugabe kwakatombovhiringa zvirongwa zveAlliance uye kukanganisa kunyoreswa kwevanhu kuvhota, asi vaKomichi vakati komiti yavo muAlliance yave kuenderera mberi nebasa ichifambisa zvirongwa mumatunhu ese munyika uye tariro yayo ndeyekuti mutungamiri mutsva wenyika vaEmerson Mnangagwa vachaita zvakavimbisa zvokuti nyika ichaita sarudzo dzakachena. Mutauri weMDC inotungamirwa navaWalsh Mwenxuve vakurawo nechiwai vakati kuenda kwavaMugabe hakufaniri kudzorera kumashure hondo yekuunza utongi hwejekerere munyika.
Kuenda kwavaMugabe vanhu vemuZimbabwe hasi zvisututa. Kuinda kwavaMugabe vanhu havana kukangamwa chazoro nehope, nama vanoiziva ibhazi rachinja dhiraivha chete, asi kana richingova iro bhazi riya ratoziva ndiro riya risingafambi, ndo riya rakafa, ndo riya risina njere, rinoda kurarama nokukumbira zvavari kuita ikozvino kuti vanoti kwai tichakumbira nyika mari dzekunze. Handizvo ndizvo here zvatiri kuda kana toda zvidavado zvokuti vana veZimbabwe painde fu painde chikafu pamatafura uye pawanikwe mabasa kuvana venyika ino.
Mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pesai Rwanya vakatiwo hapana chakashata kuti vanhu vafariri kuenda kwaMugabe vachiti murume uyu ange atambudza vanhu munyika yose. Vakati chikakosha igwara richatorwa nehurumende yavaMnangagwa kubva pari zvino.
Aiwa, nyaya yekuti Mugabe ainde nyaya yaifanira kutiitika zvino. Rudei chero Mugabe akabviswa nedhongi, chero akabviswa nenyoka, chero akabviswa nengwena, nyaya Mugabe aifanira kutobviswa. Asi kuti tsvambe chavo ndechekuti Mugabe abviswa toita sei kuti nyika yedu iende mberi isachafuti zvaitwa naMugabe. Mugabe haana munhu waasina kuvhiringa. Varungu aiponda achitora mafamu kodzero dzevanhu dzichityorwa.
Mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vanoti kunyange hazvo vanhu vakafara zvikuru vakabatana nemasoja mukupembera kuenda kwaMugabe vave kuzviona kuti matambudziko avo achipo. Vati zvinhu hazvigoni kunakira vanhu nekuti vanhu vese vaishanda navaMugabe vachipo uye zvinhu zvinogona kuramba zvakaoma munyika. Asi vaMudzengi vanoti vaMnangagwa vane mukana mukuru wekugadzirisa zvinhu munyika pamwe nekuti vemapato anopikisa vashaye basa.
Icho ndovona vana vaMnangagwa vapiwa yatingati an opportunity kuti vachibudisavo eligazi yavo kuti vazvigadzirirewo gwara ravo. Saka ivo vaMnangagwa vanogona kutogadzira gwara ravo nenzira yekuti vanhu vanogona kuvagamuchira. Kana zvikadaro vaMnangagwa kuri kuti vafambisa seizvozvo, mapato anopikisa anogona kunge ava muchamuta vanhu ava.
Gweta rinorwira kodzero dzevakaremara vaAbraham Mateta vanoti hurumende yavaMnangagwa inogona kuramba ichiwana rutsigiro kubva kune veruzhinji kana ikaita zvido zvevanhu.
Vanhu vakanga vaine tariro yekuti zvimwe kuda vanhu ava vachazvichenura nekuita kuti ikonomi yedu ishande nekuita kuti vacreate platform inozoita kuti vanhu veZimbabwe vakwanise kuuyanana nekutaurirana. Kana vakakwanisa kuita izvozvo, hongu vanokwanisa kuregererwa. Asi vakaenda voenda negwara rekuti vanenge vasinganzwizwi revanhu voenda negwara rekuzoedza kunyaradza vanhu ndinoona zvichizonetsa kuti varegererwe
vakomichi vanoti komiti yavo iri kufamba mumatunhu ese enyika ichironga misangano yekutsvaga rutsigiro apo iri kugadzira sarudzo dzegore rinouya pari zvino komiti yakatoenda kumatunhu anoti Matabeleland South, Matabeleland North, Midlands North neMidlands South chitungwiza neHarare ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja.
Vatereri veStudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Kunyange hazvo vabva kure kana kuti maaliens vakanzi vapihwe kodzero dzekunyoresa kuti vazokwanisa kuvhota, vakawanda vavo vari kutadza kunyoresa nepamusana pekushaya magwaro marefu ekuzvarwa kwavo kana kuti long birth certificates. Asa Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Dare repamusoro rakatura mutongo sondo rakapera wekuti maaliens vapihwe kodzero dzekuvhota, danho rave kuvabvumira kunyoresa kuvhota kuri kuitika munyika. Asi vakawanda vavo vari kuedza kunyoresa vari kusangana nedambudziko rekuti Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC iri kutadza kuvanyoresa ichiti havana gwaro refu rekuzvarwa. Zekino chinoda gwaro refu rekuzvarwa kuti rivaratidze kuti vabereki kana mumwe vabereki chizvarwa chenyika chamhembe kweAfrica kana kuti sadhaki here sezvinodikwa nemutemo. Mukuru weZEC mudunhu reMashonaland and West vaAusten Ndlovu vanotsanangura kuti gwaro refu rekuzvarwa ndiro chete rinoratidza kuti vabereki vemunhu vanobva kunyika ipi.
Nyaya yemabirth certificate iri kuratidza kuti vanhu vari kutambudzika nayo. It is the only way yekuti Zimbabwe Electoral Commission izive kuti munhu ari eligible kuregister and be able to vote in Zimbabwe ndeupi. Saka tiri kutarisa isusu long birth certificate richizotibatsira kutarisa kuona kuti munhu uyu mumwe wevabereki vake muZimbabwe ini here kana kuti anobva kune any one of the sadc countries, then munhu iyeye anotokwalifaya to be a citizen of Zimbabwe.
Mumwe wevamwe vane chitupa chinoratidza kuti havasi chizvarwa chizere chemuno vaSalikosi Banda vanoti varambirwa kutora gwaro refu vachinzi vakurisa.
Uko vati handima machembera hamukwanisi kutura nigenyu. Kanzi hamukwanisi kutura machembera hamuchakwanisa kutura nigima mabesu. Izvi ndipo tasiya kakuyoko vakatei. Chienda izvenyu hamukwanisi kutura ndi machembera. Izvi takatora zvitupa ende kusina mabesu.
Mumwe arambirwa kutora chitupa ndihamai Winnie Milos avo vakazvarirwa pakiriniki yeumbowe pedyo nechinhoyi. Vanoti vanzi vakurisa zvekuti kutsvaka gwaro rinoratidza kuti vakazvarirwa kuchipatara kana nzvimbo ipi rave kunetsa kuwana sezvo vasina kumbopiwa gwaro rekuzvarwa upenyu hwavo hwose.
Kuti makura hamukwanisi kutora mabhete matokura. Tikati takura hatikwanisi kuti tingatore mabhete zvakande vobva tangobuda.
Mukuru wekwaregistrar general muchinhoyi vaKelvin Maturi vanoti nyaya yemagwaro ekuzvarwa inogara ichinetsa sezvo pane imwe nguva vakambomanikidzwa kupa vagari ava zvitupa vasina magwaro. Sachigaro weZEC amai Rita Makarau vakaudza vatori venhau muHarare neZuro kuti chirongwa chekunyoresa kuvhota chingangowedzerwa nguva zvikaonekwa kuti kune vanhu vakawanda vanenge vasina kunyoresa asi vachida kunyoresa. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi ndini Ata Chikuriwa.
Hurumende yashandura zita remuzinda wemauto kubva pazita rekuti KG6 uchipiwa zita regamba rakafa muna 1979 kuMozambique muchakavhu Josiah Tongogara. Vachitaura pakuchinjwa kwezita remuzinda wemauto nhasi muHarare, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vati hurumende yaona zvakakodzera kuti muzinda wemauto upuwe zita remunhu akashanda zvikuru mukusunungura nyika. Vatongogara vakafa mutsaona yemotokari muna 1979. Chirongwa chanhasi chapindwa nemudzimai wamuchakavhu amai Angelina Tongogara. Makateerera kuStudio 7. Tiri kutapenyura tiri muWashington DC. Unotibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne 15460 kilohertz pa shortwave. Zvino hazvina kumira zvakanaka mubato reMDC inotungamirwa nawa Morgan Tsvangirai kuMatebeleland South zvichitevera kumiswa basa kwasachigaro wedunhu iri vaSolani Moyo naMuzvare Tokozani Kupe. Muzvare Kupe vakanyora tsamba musi wa4 Zvita vachiudza vaMoyo kuti vakanga vamiswa basa chero riripi zvaro mubato sezvo vaMoyo vakakonzeresa mhirizhonga musi wa25 Mbudzi vachida kurova Muzvare Kupe pamberi pevanhu. Studio 7 haina kukwanisa kubata Muzvare Kupe kana vaMoyo kuti vatipo divi ravo. Asi imwe nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika uye vari mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe vatakavafira zhou vanoti Muzvare Kupe havana kubata nyaya yavaMoyo nenzira inopa chiremera.
Ini ndinoti Deputy President veMDC vanenge vapota. Ndisi kuti Moyo arikoregi bati tatikutaura nekuti nyaya dzemutemo dzinotaura kuti paunenge uri inonzi interested party unozvibvisa ipapo kana kuti tinonzi pachirungu recuse yourself. Saka ivo kana varivo vakatadzirwa ndivo futi zvevava kuita judge. Zvinenge zvisina kunaka nokuti unenge uchizotongorora nyaya iyi una maemotions wakatsamwa. Zvazvakanaka kuti vatsvage umwe mutongi gava asiri ivo kutsvaga umwe munhu anoyananisa wokwenenzera nyaya dzacho noisa macharges nyaya iyi yozoenda kune vaongora kuona kuti paa pane nyaya here.
Semaonero enyu vazhou, muri kuona kunge pane ropa rakaipa here pakati paMuzvare Kupe navaMoyo?
Zviri obvious izvi nokuti kana Vice President Kupe vachidzika kuti vanoda kunocharja Moyo ndoona zvokuti hazvina musoro izvi. Zvinototaridza kuti pane dzimwe nyaya dzisiri iyi nyaya yakaitika iyi ingangonzi yatoti pachirungu trigger but otherwise kana kuti casus belli excuse but otherwise vanotova nedzimwe nyaya dziriko kuseri dzatingatoti kuda ndo dzakatiriga izvi iyi kungotsamwa kwamaemotions akazongoboil out. Asi ini ndaingofunga kuti Vice President kana zvavanoita vanofanira kutanga vabvunza magweta zvikuru seMDC chaiza kuti iparty ina magweta akawanda ende magweta ndofunga kuti aifana kungovaudzwa kuti haa pakadai apa hazvido kuti hamuna kukanganisirwa. Makakanganisirwa asi ngatitsvagei kuti tiite zvinhu izvi nemutsara wazvinofanira kupamba nazvo nokuti zvinonyadzisa.
Vanhu vakawanda pamaWhatsApp apa vanenge vari kunyunyuta nemaitiro akaitwa naMuzvare Kupe. Tingati vanhu ava vari kutaura nechokwadi here kana kuti vane ravanaro naMuzvare Kupe?
Ini ndoda kutaura as an academic and also munhu anotungamirira vashandi kubva kulabor. Ukaona onerowo kuti unonocharja munhu uri interested party ndoona sokuti zvinoshoreza. Vanhu vari kutaura vanototaura nemazvo zvingavawo hazvo kune mamwe zvimwewo dzimwe nyaya dzinoitika sekuti mubato guru munowanikwa vanhu vachitungana. Asi ndoona sokuti mutungamiriri Vice President havafaniri kuti vashorese even pangava nedzimwe nyaya asi vanofanira kuti vachitaridzawo kuti chiedza kuwana wezo wa mpati kuti wana wa majuniors aanzi usibu kwa doko wajokuti daita atonga wana vice president wedu wajibini wajitaza unyanzi zino kana vice president wora tiza watu ngati umbi mpinyoka mekutiaza kuti wano wenga majuniors wakadai gari ndeze zino zo kisa wano zino loa o support yao ende nechile mera chao chino bachadi chadzikira o mpati MDC
kune wame wariguti iwo kuneta na gurugita mzware kupe ni wame mbato rao kune chekuita nedano rawakatora panyaya ye MDC Alliance imise munu ano wongorora nyaya zeru shumatonger wawenyiga munoona mafungire wanaya aricho kwa dire kana kuti kungota uro wakusu na mzoro
pachakatonya isa kushamisa kwa ndiri ndiche kuti munu wa national national member ino bayano defender ma regional interest kuti for example mae kupe wa bebe chairman la momo kuti chai kumo kumashona lendu kwa sumsa wea kuno mate berele ni oru ma national figure zino shore kwa zinengo zara za utuwa na wasi national metire wakata zoku regional so inine kutamula kwa ndaka teta wano wakata rao kutuona kuta wanya nisi kuzua politiki kana zaka ita ze alliance wango wakunga fano kuti musa wea kumate berele wango taa Zimbabwe jitirero yese zvakashatira ABC. Saka iwo vachazo kuti havafari kuti vari manational figures vanotodefenda ma regional figures. Isu tinoda vanhu vane national material. Saka wosvika national leader ukaone kwava kudefenda malocal interest zvinozopa kuti chiremera chako futi zvechiberere.
Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe vatakawafira Zhou vachitaura vari parunare vari muHarare. Taedza kubata mutauriri weMDCT vaObert Gutu avo vati vanga vakabatikana panguva yatavafonera vakati tivafonere masikati ano asi patadzike tovafonera nhare bozha yavo yanga isisingadavirwe kana kupinda. Chikoro che Chancellor Junior School mudunhu reManicaland chabuda chiri pamusoro pezvimwe zvose munyika yose pabvunzo dzegrade 7 dzakanyorwa gore rino. Lloyd Moyo anotipa nyaya inotevera.
Mukuru wechikoro ichi vamasimba chihowa vanoti chikoro chavo chiri kukwanisa kuita izvi nekuda kwemushandira pamwe pakati pevarayiridzi, vadzidzi uye vabereki.
Edu tine wirirano Never did this yokuti we should utilize very much nyaya yenguva inofanirwa kudzidzwa nevana. Uyewo tinopa vana vedu basa rekuita kumba zvekuti vabereki vanotibatsirawo zvakanyanya pane basa retinopa vana yetinoti homework iyai ne morning work. Because rimwe basa racho raizotadza kupedzwa nevana panguva yavanenge vari pachikoro. Saka vabereki isusu tinoshanda pamwe chete vadzidzisi vabereki nevana nemacorporate vemakambani vanotisupportawo zvakanyanya kuti zvidzidzo zvedu zvidini zvifambire mberi zvekuti inini handinyanyi kushamisika neachievement yetinowana kubudikidza nerubatsiro rwatinowanawo ndanga ndichingozvitarisira kuti zvaibuda zvakadaro.
Vachihowa vanoti kuvepo kwenyu curriculum hakuna kuvakanganisa sezviri kuchemwa nevamwe vekuzvimwe zvikoro avo vanoti havana zvishandisiro zvinodiwa.
Isusu chedu kuita basa ratanzi nehurumende itai. Saka takatoigashira isusu zvakanyanya panapa pachanzera tichiitora kuti tione kuti vana vedu vaiita zvakakwana. Ipapo pagore rakapera iri takaita zvakanyanya kuti tigadzirise mabindu edu nekwatinoita zvidzidzo zvekurima kuti kune kuve nezvese zvataitarisira kuti vana vaizoita zvakanaka kuchidzidzo changa chaintrojuswa chichiwedzerwa cheagriculture.
Vanoti kugonekwa kuri kuitwa pachikoro kuri kupa kuti vabereki vazhinji vauise vana vavo pachikoro ichi.
Inini ndinotodada nazvo inini kuti vabereki vese vanoda kuti vana vavo vauye pano. Chaizondirwadza vabereki vanenge vachida kubvisa vana dai vakawanda ndaitokwira shuga kuti zvinhu zviri kufamba sei asi zvekuti vana vaunzwe handiwo basa redu chairo
mumwe mudzidzisi wepachancellor junior school waEdgar Masarira avo vanodzidzisa grade 7 vanotiwo kushandira pamwe chete kwavo pachikoro ndiko kunopa kuti chikoro chinge chichibudisa vana vari pamusoro nguva dzose mumwe wevabereki ane mwana akabudirira pabvunzo idzi uye vari mushandi pachikoro ichi amai Ana Dhavengwa vanoti vanonzwa kudada kwazvo nekubudirira kwevana vazhinji pachikoro ichi
zvakanyanyisisa because tirikuramba tiri pa top aiwa chancellor ine hardworking staff saka tinozvikudza zvakanyanya tichitenda namwari ari kushanda mukati mevanhu because vane oneness togetherness
aka kava kechishanu chikoro chechancellor junior school chichitora nzvimbo iyi kwemakore mashanu apfuura ndakamirira studio 7 mamutare ndini Loida Moyo.
We got there late in the night, and nobody was there to meet us. But then, since we know the place, we tried a few places from, and it got mostly the cloud. Where almost everyone knows you, and by the nearest one. And what is in there? Papa going right, Mama going left. There we're doing it and feeling so gay. We did it and we had to copy. It's a damn moment that what I'm going to do there.
Backbound kamboka kaita mbiri makore makumi mana nematatu apfuura 1974 kachinetsa muHarare cho backbound sezvo nguva yedu yapera rega chimbotarisa musoro inhau dzedu dzanhasi dare repamusoro rinoti riri kushushikana zvikuru nechinono chiri kuitwa nemagweda ehurumende panyaya dzakakwidzwa kudare iri nevaimbova gurukota rezvemari vaIgnatius Chombo pamwe nevaimbova mutungamiriri wevechidiki muzanu PF vakudzanai Chipanga dzekuti vapihwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. MDC Alliance inoti kunyange hazvo veruzhinji vachiri kufarira kusiya basa kwevambe vemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe, vanhu havafanirwi kukanganwa kuti zanu PF iripo iyi ndiyo yakakonzeresa nhamo iri munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, tinoimba kuti tichasangana zvakare manheru anhasi na7 PM. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Sandikile Mhlanga achikupai nhau dzendebele.